This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, chivabvu 5, 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikutambudzwa tidzine kuti varikuzvinyepera sure vheki yemota 22 iwo aringotya zvavachete zvingotyawo totambudzwa tidzine kuti varikutyawo vatambudzwa tidzi nekuti vakunzwa kuti aiwa musatya zvenyu. We are trying to help nyika fambe zvakanaka.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti havana hurongwa hwekudzora dhora remunyika.
Inye kuti vari kungoenderera mberi nokusangana nevanhu vana veMDC vana veZimbabwe vachivatsanangurira nokuhwavo zvichemo zvavo kuti veduwe nyika zvayava kumawere kudai todii vatsvangirai munhu wavanhu.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai voshanyira dunhu reMidlands mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva ravananyamukuta kana kuti International Day of the Midwife. Madzimai matanhatu akazvitakura achifa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti havana hurongwa hwekudzora dhora remuZimbabwe kunyange hazvo vati vari kuparura mari yemabond notes anotangira pamadhora maviri kusvika pamadhora makumi maviri munguva pfupi inotevera. VaMangudya vanoti zvavari kuita chete kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika uye kukurudzira kuti vanhu vagadzire zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika kuti Zimbabwe iwane mari yekunze. Asi vanoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa reMDCT vatapiwa mashakada vati vamangudya vari kubata vanhu kumeso uye zvavari kuita kudzora dhora remunyika sezvo upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vamashakada vati zvoitwa munongedzo wenyika isiri kutongwa zvakanaka uori uye kutadza kugadzirisa upfumi. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vaimbowawo gurukota rezveupfumi vatendai Biti. VaBiti vati zviri kuitwa navamangudya zvichaendesa nyika kuna taisireva. Asi Dr. Mangudya vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kuedza kugadzirisa nyaya yeupfumi uyo usina kumira zvakanaka.
Pfungwa dzenyu ndezvekuti izvo tokuti vanhu vese vari kuexporta zvirimwa nemaminerals muZimbabwe nezvimwe zvose zvingangoitwa zvemanufacturing vari kuexporta vese vanonzi mari muZimbabwe tokuti toexporta toape inonzi incentive ye5%. Incentive iyi ndeyekuti vanhu aite able to export zvinhu zvavo woona mari yakawandudzwa. Now tiri kuti mari ichinga yawandudzwa 5% iyoyi tikapa mari iyoyi nemaus dollars anobuda zvakare muZimbabwe nokuti mazuva ano vanhu vanobudisa mari munyika muno. Saka takava pane mari yemabond notes. Mari iyoyo inoiswa muaccounts mwavo yakafana muaccounts mwavo emaus dollars. Saka yangofanana ine 1-to-1 neus dollar. Inoiswa mumaaccounts emaus dollar not mumaaccounts emabond notes. Inoiswa mumaaccounts yakafana neus because ino trader pa 1-to-1 neus dollar. Saka ukachinga waexporta zvinhu zvako kana zvaita $1,000 zo watengesa fondi yako pa auction floor kana ukatengesa gold yako ku fidelity printers ye $1,000 itichakupa $50 being 5% of 1,000. $50 here in normal account mwako mwe US dollar. Saka zvino kuti pa takati pa 50% or ye 1,000 inosvika 500. What 500 yeah yeah plus $50 yeah yeah ye incentive 550. Imwe 40% ye 1,000 in rand terms you enter Moranda account. Imwe 10% ye 1,000 you enter Euro account. So my euro but on the euro account ne rand account ne US account 1,000. What you buy $50 yako pamusoro pazvo. Mai zvakashata izvozvo. Zvakanaka nokuti ndokuti wanhaende kuita more gold you do more tobacco. Mari oshandisa mari zvakanaka.
Ko vai vanenge vachida kutumira mari vari kunze kwenyika sekuno kuAmerica. Mari dzavo dzinozotorwa here?
Mari dzose dzevanhu kudiaspora dzakafanana dzema NGOs dzakafanana dzimwe dzamwa wose madzadzo aribadza madzavo ndedzinodzi ma free funds. Anogara ngori ma free funds ndedzavo.
Saka vari kufamba vachiti yowe Zimbabwe dora radzoka ava ndezvemugodzi matsuru.
Ndikutonzwa kuti tine kuti vari kunyepera. Isusu we are very clear on what we are trying to do. Iwo ari kungotya zvavo chete. Kungotyawo totonzwa kuti tine kuti vari kutyawo. Saka tonzwa tsitsi nekuti vakurudza kuti aiwa musatya zvenyu. We are trying to help nyika fambe zvakanaka. Iwo ngatibatsire nokuunderstanda chete. And they say muchirungu, the taste of the pudding is eating. We are not here to destroy anything but to build.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi vagari vemuHarare vatambira zvakasiyana-siyana mashoko aGovernor veBhanga Guru renyika vaJohn Mangudya aya. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo mari isina kutaurwa musi waichatanga kushandiswa vaKeith Charumbira mumwe mugaro wemuHarare vashoropodza danho riri kuda kutorwa nebhanga renyika vakati hurumende yaratidza kukundikana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Mabond notes auyiswa neZimbabwe nehurumende yenyika yedu yeZimbabwe noti inini kuratidzira kukonewa nokufoira kwenyika yedu kusimudzira nyaya dzeupfumi hwenyika nenyaya dzemari mukati menyika yedu.
VaBernard Manyenyeni avo vakamiswa basa reumeya hweguta reHarare asi vari muzvinabhizimusi vati kuunza mabond notes semari kutsipika ngozi vakati zvazvipedze dambudziko reupfumi.
Pazvakatanga pakauya mabond coins takazvigamuchira sekadanho kadikidiki kaitibatsira kwenguva dikidiki tichigadzirisa nyika. Zvino nyika yacho hatina kugadzira, saka chishero chacho chiri patiri. Zvataa kuedza izvika izvi hazvina kwazviri kuenda. Takatsipika ngozi tichifunga kuti tapedza kuripa, saka ezvino izvi zvatidzokera zvakare. Saka mabond notes aya akurakidza kuti kukundikana nekukundikana nekukundikana kwatirikungovanza.
VaStanley Makungana vashoropodza vamangudya vakati danho ravari kuda kutora kuda kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe muchihwande.
Hurumende yatadza zvayatadza kuunza mabond notes into the circulation zvoreva kuti vari kuunza zimudhora from the back door.
Amai Keresenzia Lovu vati kushanda kwemabond notes mutoro kune ruzhinjiri weZimbabwe urwo runorarama nekutenga nekutengesa.
Hatibatsiri because ezvine zvika inini ndoita vending ndoenda kuno order out tikasvika kuBetbridge even muGwanda chaimo ndiri muno muZimbabwe kuGwanda unowana kune maranzi hauwani mabhondi. Saka bhondi chairo kuGwanda rotova netsa kurichinja.
Kunyange zvazvo vamwe vashoropodza danho riri kuda kutorwa iri vamwe vari kuzvitambira nemaoko maviri. VaAndrew Tsiga varumbidza bhanga renyika vakati mabond notes vanoatambira nemaoko maviri.
Tatashushikana isusu vanhu veZimbabwe kuti toita sei nekushomeka nekushayika kuri kuita US dollar muno munyika. Zvinoreva kuti takushandisa mabond coins pamusoro pazvo takushandisa futi mabond notes. Izvi zvakutibatsira isusu matraders kuti tiitire basa redu mberi.
Izvi zvatsigirwawo navatawana mugwira vazviti ivo semuzvinabhizimusi chavange vachingoda kuti dambudziko remari rigadziriswe vakati havana hanya kuti mari ichashanda ndeipi.
Ndingati hatina basa nezvakawanda kuti mari ingava yeredhi yeblue tema, chuku. As long as Maria cho iripo ichigona kuzotenga.
Veruzhinji vati vari kutyira ramangwana ravo sezvo vachizogona kuzobirwa nenyaya yekusiyana kweuremu hwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ko vanotengesa migwagwa vari kuonawo sei urongwa hwekuparurwa kwemabond notes uhu. Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai ana mukonya wekwamutare.
Ai dzimari chaidzi atidikunye paba dzinoda kunesa. Dzinoda kuti nesa nemhaka yekuti business redu richatomboti dzikire. Saka radzikira kudaro apa zvikoro zvichangobva kuvhurwa vatikanganisira. Marechi acho and so forth zvinozotinesa manje. Ei, nekuti zvinenge zvakawanda, machajira acho zvese zvakunesa zvakadarozvo. Munoziya kana chinhu chichitanga kupinda chinowanika, zvinotomboti nesei, tozopika papamberi apo. Saka business zvese harichamboti bererei, papamberi apo rozopika zvaro badhisi, tichambodzikira ipapa.
Semaonero enyu munoona kunge zvii zvingadai zvaitwa nehurumende pane zvavafunga izvi kuti kuuye mabond note.
Government mazuva ano haichatongerwi bachero zvayangoitazve isusu takungogamuchira nekuti hapana chatiri kuramba chiri kudairwa kana chiri kugamuchirwa zvatisi kuda ndo zvatiri kurarama zvatinoda handizvo zvatiri kurarama saka hameno mwari wacho
muri kutengesa chii
mazuva ano ndiri kuita zvemusika madomasi mabhanana muriwo zvakangosiyana siyana zvakadaro zvimwe nguva ndinopotawo ndichihodha hembe ndichiendawo kunotengesawo kumamaketi kana ndisingaendi kumamaketi ndoita zvemusika
mungati imi pamwedzi munokwanisa kubata mari yakawanda sei uyezve mhuri yakakura sei
mhuri yangu ndine vana 4 ndiri ndega ndiri mushirikadzi saka mari yandinobata pamwedzika andidi kukunyeperai handigoni kuiverenga nekuti zvendi tumau muropanzwisisa yandaona zuva iro rero ndakunotenga muriwo simo mumba pamwe mafuta apera ndakutenga kabhodhoro kemafuta pamwe shuga yapera ndakunotenga 1 kg yeshuga saka kuti ndinyatso kuti nditi mwedzi wapera ndinobata mari yakati handidi kukunyeperai ndinongoti chero ndiri kurarama as long business zvichidini richifamba handisi kunyura handisi kudonha mumba tiri kudya although tisingazivi zvatinoda nekuda kwekamari kacho asi tiri kurara chacho
amai ana mukonya vanga vachitaura parunare kwamutare namavelas Mhlanganya uye westudio 7 Mutungamiri webato rewe MDCT vamogenshangirai mangwana vari kumutsiridza nzendo dzavo dzekushanyira matunhu vachisangana nevatsigiri vavo kuburikidza nekushanyira dunhu reMidlands. Mutauriri weMDCT vaobeti gutu vanoti vatsvangirai vachashandisawo mukana iwoyu kuona pamwe nekunzwa nezvematambudziko pamwe nenzara yakabata nyika pari zvino. Rwendo rwavatsvangirai mudunhu reMidlands runouya panguva iyo nhengo dzebato rezano PF mudunhu iri dziri kuburitsirana makano pamwe nekubatana pahuro nenyaya yekuti ndiani achatsiva vamugabe kana vachinge vasiya chigaro. Mukunzwa nezverwendo rwavatsvangirai urwu tabata mutauriri webato iri vagutu.
Zvavanenge vachiita kuenderera mberi nebasa ravakatanga ndikangoti kutangisa kwegore rinei. Vakashanyira maprovinzi akawanda vakatanga nomuno muHarare vakaenda Bulawayo vakaenda Mashonaland West vakaenda Mashonaland East vakaenda kuMashonaland Central vakaenda kuMasvingo zvokuti pari zvino vasarirwa nekuenda iko kuMidlands nokuendazve kuManicaland nokuzoenda kuMatabeleland North saka ndingangoti inyaya yekuti vari kungoenderera mberi nokusangana nevanhu. Vana veMDC, vana veZimbabwe, vachivatsanangurira. Nokuhwavo zvichemo zvavo kuti veduwe nyika zvayava kumawere kudai, todii vatsvangirai munhu wavanhu.
Tinoona kuti vatsvangirai vari kupinda mudunhu reMidlands panguva iyo dunhu iri riine makakatanwa akati wandei kubato rezano PF. Zvine zvazvinobatsira vatsvangira here?
Pane zvakawanda chaizvo zvazvinobatsira nokuti kuondomoka kwezano Midlands hakusi kuMidlands moga zano pia yaondomoka kose varukuru wapachavo hatina basa nazvo nokuti vanhu vatongotaridza kuti ivo ipati yangosara hayo zita zvino isi tiri kutongoti sezvo tiri supati inotarisirwa nevana veZimbabwe kuti tivabise muutapwa hweJupiter tivapinze muKenani ndosaka vatangirai nebato reMDC vari kuti handei kuvanhu
vaguti kungonzwa zvichemo zvevanhu chimwe chinhu kwozotiwo kugadzirisa zvichemo zvevanhu izvi chimwewo chinhu zvakare zvii zvavari kuzoita nezvichemo zvavari kunzwa izvozvi kubvira pavakatanga kupinda muvanhu
ichokwadi mubvunzo wako wakanaka zvikuru jonga vanotiwo kana uda uri kugadzirisa zvine zvanetsa mumusha unotanga wahwa kuti chanetsa chii nevari kunetswa nazvo zvinenge zvichinetsa saka ndo steji yokutanga
mutauriri weMDC TV Obet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva ravananyamukuta kana kuti International Day of the Midwife paine kurudziro yekuti hurumende iite mushandira pamwe nemasangano akazvimirira oga kuti adzikise uwandu hwemadzimai anofa pakusununguka. Pari zvino zvinonzi madzimai matanhatu ari kufa pazuva muZimbabwe panguva yavanenge vachiedza kusununguka. Sangano reInternational Confederation of Midwives rinoti uwandu uhu hunokwanisa kudzikiswa kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Sangano reUnited Nations Population Fund rinotiwo vananyamukuta vakakosha zvikuru mukuita basa rekusunungutsa madzimai. Sangano reInternational Health Strategy rinotiwo muzvipatara zvehurumende pane mabasa avananyamukuta anosvika makumi masere kubva muzana anoda vanhu. Sangano iri ratiwo pane mabasa makumi matanhatu nemaviri evarayiridzi vavananyamukuta. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvemadzana nyamukuta muUNFPA amai Agnes Makoni.
Ndinoona sekuti zviri kufamba zvakanaka nekuti ini tikogara zvichena ndiri kusenzera iri kubata pamwe chete namamwe mapartners neMinistry of Health vachitraina vana mukoti kuti vave vanodi vanobatsira. And I think mukaona tikatarisa maternal mortality ratio yakadzika from 968 to 614 last year. Ini ndoona sekuti zvinenge zviri kufamba.
Ko saka mhemberero dzenyu muri kuitira kupi imi?
UNFPA iri kusapota mamidwives vachioneka pamwe chete namapartners nemacivic society. Tiri kuzviitira kuBulawayo province but paplace iri Mpilo Central Hospital because the event will also be a tour of the maternity unit where madedives will actually interact with women that have delivered. But they experience or even sharing their experiences. To interact with the midwives, to interact with the health workers, what is their feeling? What is it that they expect when they come into health institutions? So that after this event, we expect to come up with a way forward in order to improve health services.
Saka zviri kuitwa mangwana izvi?
Izvi zviri kuitwa mangwana, but International Day yaitwa nhasi due to some other reasons dzakawanikwa neassociation yemidwife in the country inonzi Zimbabwe Federation of Midwives. Vakangochuzawo day riri closer to 5 because even last year akatoitwa musi wa6 June. But this year vakatifunga kuti vanofanira kucelebrate around day yacho.
Nyanzvi munyaya dzekusunungutswa kwevana kana kuti dzananyamukuta musangano reUNFPA amai Agnes Makoni vachitaura parunare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko nhasi vaparura bhuku ravo rinonzi The Abduction and Trial of Justina Mukoko. Mabiko aya anga achiitirwa kuRainbow Towers muHarare. Bhuku iri rinotsanangura nezvekupambwa kwaMuzvare Mukoko muna 2008 nemapurisa emunyika vakapedza mazuva makumi maviri nerimwe vasingazivikanwe kwavari. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Vanhu vemuAmerica vakawanda kekutanga svondo rapera vanonzi vakaendesa mapepa kuhurumende ekuti vabatsirwe nemari sezvo vasina mabasa. Asi bazi rinoona nezvemabasa reLabor Department rinoti upfumi hwenyika huchiri kuratidza kuti hwakasimba. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti chirongwa chehurumende chekushandisa mari yemabond notes chichabatsira nyika sezvo vanhu vari kutambura kuti vawane mari. Asi vamwe vanoti izvi hakuna kwazvinosvika sezvo nyika isiri kugadzirisa upfumi hwayo, izvo zvinozoita kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti hurumende yakagona zvikuru nekubuda nechirongwa chichabatsira veruzhinji. Ukuwo nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari mumabhanga vangoni chivizhe, vanoti kuiswa kwemabond notes munongedzo wekuti dhora remuZimbabwe rave munzira kudzoka. Rechoto weStudio 7 aita hurukuro nevarume vaviri ava ndokutanga nekubvunza vachivizhe zvakanakira chirongwa ichi.
Zvinhu zvichabatsira zvazvo vanhu kuti vakwanise kunge vachiwana mari yavo. Asi hazvirapi chirwere chine nyika, nokuti kushaikwa kwemari chirwere chikuru chaizvo chine nyika. Kuudza mabhondi anoti kavachaita hakurapi izvezvo. Kune rimwe dambudziko futi richazotongoitika kumberi ikoko.
Vachirumhanzu, munotambira sei urongwa hwehurumende hwokuisa mabhondi notsaya?
Chirongwa chakatinakei chaizvo, nokuti tikanyatsokutarisa mari yatiri kushandisa iyi haisati iri yedu. Kusava yeikoko kune zvipingampinyi zvakati wandei hazvingatotora mwedzi tichitaura pamusoro pazvo. Saka neimwe nzira, inzira yakanaka inoda kuti iruruse upenyu hwavanhu.
Vachivize, mati imimi izvi zvingangobatsire kwenguva ino, muri kuti here mune remangwana hazvibatsire?
Hazvibatsire, nokuti chinoratidza kushaikwa kuri kuitwa mari yezvinezvi kunoratidza kuti nyika yedu haina chairi kukwanisa kutengesa kunze kwenyika. Uye nyika yedu haikwanisi kunge ichikwezva vemabhizinesi nekuda kuri kusabata upfumi zvetinoita kwakainanya kwakanaka, kunyanya mutemo yavo indigenization. Zvichazoitika ndezvekuti kumberi uku zvichazonepa kuti varambe vane exchange rate yebhondi kuyusa 1-to-1. Zvichanetsa mangwana izvozvo. Sezvichatanga kunetsa ndopavachada kuti bhondi riya ringe rava zimudhola. Ndopachawa zvinhu zvese ipapo, nokuti upfumi hwedu.
Mashoko ayo vachirumhanzu munatora sei ari kutaurwa navachivizhe?
Ndinobvumirana navo. Zvinonzi pachivanhu kakukwira gomo upoterera. Saka iyi ndedzimwe nzira dziri kugadziriswa nehurumende kuti nhamo yatiwira iyi tingaigadzirisa sei. Hongu zvokuzoti mangwana panogona kuzonetsa, izvozvo hazvigoni kuzozikanwa zvazvo. But I think vanhu vanongozokwanisa kuzozviziva kana zvichinge zvazoitika. And kana zvichinge zvazoitika, iyo hurumende yeZANU-PF inozoitawo champiri gori ichigadzirisa nyaya yacho.
Ndouya kwamuri vachivizhe, kune munhu akaita sambuya kadengu vanenge vari kudotito, chirongwa ichi chokuisa mabond notes chinovavhiringa zvakadii?
Panguva shoma pachauyisiwa hazvinyanyi kuvavhiringa zvavazvo, nokuti vachaona nemari inenge yakangoda kungofanana, ndingangoti yakafanana nereyuta iyo yatinoti US dollar chingoshandisiwa. Saka inokwanisa kutambirika ipapapo. Asi nekuda kwokuti chinhu chatinoti mari chinhu chinochengeta upfumi, nekufamba kwenguva hazvibviri kuti bhondi irori bhondi noti irori rigozoramba richipfuurira rine uremu hwakafanana nehweUS dollar. Hazviiti izvozvo, nokuti inenge yamari yedu iyoyi. Ipapo ndopezvichatanga kuvakanganisa ipapo, nokuti upfumi hwavo hunenge huri mumari yavakabata huchatanga kuderera zvainoita US dollar.
Vachirumhanzu vachivizhe vataura ivo kuti izvo kuiswa kwebond note uku munongedzo wokuti zim dollar riye rakanetsa raakudzoka, munowirirana nazvo here?
Izvozvo hatigoni kutaurira Reserve Bank. Chiripo ndochokuti iye zvino veReserve Bank ndo vatipa zviripo. Saka kuti nditi ndingashanda somuprofita kuti ndo zvichazoitika, hai, apo ndienda kutonyepera vateereri.
Vachirumhanzu, tichitarisa mamirira akaita zvinhu munyika, tikuona zvinhu zvikuramba zvichioma, havisi kugara zvichigadzirisika. Angashorwe apa kuti zvinhu zvaipa munyika ndiani?
Haiyo zveinde imwe nyaya tanga totitorera nguva kuti tive na maproblems ya zvinhu zvakakonzerwa ne MDC nenyadza ma sanctions ende vanopa umari vanobatsira ma financial institutions ano karwa muzvigaro zvacho nei navarungu ivava vanga vakakolonize Africa saka pana maproblems akati one day asi zviripo ndozvokuti unonzi kuigona mbavha uirongera ndosaka takaintroducer nyaya iyi yema bond coins iyaya
MDCA inoti izvo kuondomuka kuri kuita zvinhu muupenyu hwevanhu neupfumi hwenyika zviri kukonzerwa nezanupf yatadza kutonga kwemakore makupi matatu nematanhatu vachivize matauriro emdc munaonawo sei
zvako rega ndikuudze chokwadi handizivi kuti vanhu muno munyika yeZimbabwe muno takaberekwa tikaita sei nokuti zvinhu zvinonetsa munyika iye zvinei hazvidi political game iwa regai ndikutaurirei kuti chii chanetsa iye zvino chirwere chiri munyika chakonzera kuti izvi tishaiwe mari ndechekuti hatina zvinhu zvatinokwanisa kutengesa kune dzimwe nyika ndo number one uyezve nyika yedu haitengeseki kune dzimwe nyika nekuda kweiya inonzi indigenization act iyai nokuti ndo zvimwe zvinhu zviri zviviri zvaikwanisa kudai zvatipa mari yedu yatakaisa kune dzimwe nyika iyi yakonzera kuti tishaye muno ichidzoka back.
Vangoni Chivizhe navagadzira choro mumhanzu vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Tatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tine hurukuro nava Joseph Munyangata. Mufundisi wechidiki. Tinokugamuchirai mufundisi. Mufundisi. Chinonzi juvenile delinquency chii
mwana kana asvika panzira dzekuti kana kuti paupenyu hwekuti akuita zvekutadza anoita zvinhu zvinosungisa anopinda mujero obuda opinda mujero obuda asi achiri pazera rekuti haasati asvika pazera rinotarisirwa kuti akuve munhu angatongwe nevatongi venyika kana kuti vatongi vanotonga mhosva dzevanhu munyika ipapo ndo patinoti mwana uyu munhu ane mutsanzwa juvenile delinquency.
Tikuona vakawanda vari kusungwa pamusoro pezvakawanda zviri kuitika zvinoreva here kuti muZimbabwe zvanyanya kunetsa vana havachaterere here?
Kutadza kwevana kunotangira mumba nekuda kwekuti kana vana vakasaterera vabereki vavo mumba vakasaterera vanhu vavanochengetedzwa navo vakasaterera vanhu vakuru munzira vakasaterera vadzidzisi vavo kuzvikoro upenyu hwavo unosvika pamunhu aregererwa munhu asisaterere munhu anoita zvaanoda panguva yaanoda naizvozvo zvinokonzeresa kuti vachiita misikanzwa inosungisa dzimwe nguva nekusaterera kwavo vanotanga kuba vanotanga kushandisa madrugs asingatenderwe nehurumende kana kuti vasikana nevakomana vasati vasvika mazera ekuti vakutenderwa kuti vasangane pabonde vanotanga kusangana voita nhumbu zvinozokonzeresa kuti varase nhumbu idzodzi nekunyara uye nekutya kuti vangazonzi vaita vana vachiri vana vadiki. Izvozvo ndozvatinoti juvenile delinquency.
Kune maorganizations here vanogona kubatsira?
Ndofanira kukudzai kuti vana vanoda chinhu chinoitisa kuti vashandise simba ravainaro mavari. Vana mukavaitira kana kuti kwavanogara dunhu rese roitirwa ground revana ravanotambira zvikweshe kana kutamba bhora votamba vasikana bhora rechikana vakomana bhora rechikomana vanenge vachiisa energy yavo simba ravo rese pane izvozvo. Havazoisa simba ravo mumutsikanzwa kunokwanisa kuita kuti maboka ekuti vasangane nevamwe vadzidziswe maboka echidiki youth clubs.
Tinotenda. Aiwa vatereri, nguva ndoyaita shoma. Ava vanga vari mufundisi Joseph Munyangata. Ini ndini Chioneso Jani. Tosangana zvekare mangwana.
Vateereri musakanganwa wechirongwa cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa mararamiro oita madzimai neupfumi husina kumira zvakanaka uye kushomeka kwemari mumabhanga. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele.
Thank you, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, May 5th, 2016. Thank you for joining us this evening live from Washington. I'm Dimyake Mwakalyelye. Here are top stories this evening. Some Zimbabweans have criticized proposals by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes.
The introduction of bond notes is a matter of equity. The government have failed and they are bringing the Zim dollar from a back door. They are not too well supported.
But the central bank says this is designed to stimulate the ailing economy. And striking railway workers get a court reprieve over attempts to force them to end their industrial action. These stories and much more coming up. Stay tuned. Harare residents have expressed mixed feelings over the announcement by Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Magunjga that the country will soon introduce bond notes to ease cash shortages in the country. Our correspondent Patricia Mdadigwa reports.
In a street survey, one of the residents, Stanley Mukunguna, said it is clear that the government is introducing the bond notes as it has failed to revive the economy under the current multiple currency system. He said this is the latest version of the Zimbabwean dollar, which was abandoned when the country formed a unit government in 2009.
The introduction of bond notes is a matter of equity. The government have failed. And they are bringing the Zim dollar from a back door. They are not too well supported. The question is, what rate are they putting on a $10 bond note? What rate is it to a US dollar?
Another resident, Keresenzi Alovu, who is a vendor in the streets of Harare, said it is likely that they will have difficulties in importing goods for resale in Zimbabwe since the notes will not be usable in other nations. Love noted that some people will now start hoarding the American dollar, a situation that is set to lead to serious shortages of the U.S. currency.
Bond note is not money, because if I want to do my business outside, like Messina, Mozambique, bond note will not.
Suspended Harare Mayor Bernard Manyenyene agreed, noting that the introduction of the bond notes will not solve the economic fundamentals that have gone wrong.
And the bond coins came along. We welcomed them as a short-term relief for fundamental problems. We thought as we were dealing with the bond coins, we'll be fixing the economic and the political fundamentals that have brought us to where we are. Now we are realizing we have not fixed the problems. We now have to continue with more and more makeup, more and more cover-up for our real problems. Let's sort out our country. Everything else will fall in place.
But Tawana Mugwira welcomed the central bank's move.
Given the current circumstances and the situation on the ground where there is no cash on the market, any intervention that might increase the current liquidity will make sense. You see, we wouldn't like an economy where there is no money. But if the intervention will bring in any form of liquidity on the ground, so at least there is ease of doing business, it will make sense to us. You see, so we don't care whatever, whether it is bond, coin, bond, whatever name you give it, but as long as it can buy, it's okay.
His views were echoed by Andrew Tsiga, who said the Americans were causing artificial shortages of their currency in order to effect regime change in Zimbabwe.
We are happy with our government for coming to the aid of the ordinary Zimbabweans. As you know, the cash shortages have been ongoing for the last few weeks. So this is a pro-poor, pro-people intervention by the government to come to the rescue of the ordinary people and aiding in terms of empowerment. Now what this means is now that bond notes will now be in circulation in conjunction with the bond coins. Now all this nonsense about people saying there's no confidence on the issue of bond notes, this is nonsense. First of all, as you might remember, when they introduced the bond coins, there was very reluctance by the public. But now it is now the currency of use. And now the government has now extended this to the bond notes, which is a welcome development. So this is all about reasserting our sovereignty, reasserting our control of the economy, and setting our destiny forward. So we are content with this, and we say to the government, this is a welcome intervention, and we're going to support it by making use of these bond coins. Now, as you know, the Americans have been tampering with our economy, withdrawing their U.S. dollars from us, and now we found a solution to back ourselves up, a homemade solution, and it's going to see us through.
The Reserve Bank introduced bond coins more than a year ago. At first, people resisted them, but with time and shortages of U.S. dollar coins, most Zimbabweans are now using the coins. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Mdadigwa.
In Bulawayo, where bank queues were shorter than in the past few days, with most people making deposits for school fees, some also expressed skepticism over the central bank's introduction of the notes, Taurai Shaba reports.
Most people were skeptical over the imminent introduction of bond notes, saying they would worsen the current cash crisis as they appear to be similar to the dumped bearers' checks that were used when Zimbabwe recorded historic hyperinflation rates between 2000 and 2008. One of the residents, who only identified himself as David, said if there is hard currency to back up the bond notes, as the central bank has claimed, he does not understand why that money cannot be put into circulation to help ease cash shortages instead of printing the notes.
First, it needs to be clear to me why we need to create bond notes. If we have money from the Afro-Exim Bank, we should just bring that money here. So maybe it needs to be clear. Is it the cash shortage we are worried about? I'm not sure. I don't know why the real issue is.
Policy analyst Butler Tambo of the Public Policy Research Institute of Zimbabwe said the introduction of the bond notes is in fact the reintroduction of the Zimbabwean dollar. He said the bond notes would bring the same problems that we experienced in the past, as the country's economy has not recovered enough to support its own currency.
We are likely to have that same situation. My biggest worry is also on the consumer and the business person. The fact that that shop which is going to accept the bond notes, once it has collected the bond notes, where are they going to change these bond notes to get the same US dollars so that they can import the same goods? Because again, the reason that the Reserve Bank has been giving for the liquidity crunch is the fact that people are importing unnecessary goods. Are we not reverting back to the old Gono days where large business people might end up holding on to bond notes and then be told that there is going to be an auction floor system for them to apply again to get the same US dollars while they're holding on to worthless money?
Despite the adoption of a multi-currency basket, including the US dollar and the South African rand, Zimbabwe has continued to experience cash shortages as a result of a continuing economic crisis, which has resulted in a lack of confidence in the banking sector. Meanwhile, an audit team from the Ministry of Local Government has started investigating the financial affairs of the Bulawayo City Council following recent claims that some councillors had corruptly acquired stands. Bulawayo Mayor Martin Moyo confirmed today that a 7-member team from the ministry started its investigations 2 days ago.
It's instigated. There have been quite a bit of noise from, I think it comes basically from the meeting that we had with the Vice President at the large city hall, where people were raising concerns.
The Bulawayo Progressive Residents Association recently petitioned local government minister Sevia Kasukuere to investigate allegations of corruption leveled against the council. Councillor Moyo said a letter from the local government ministry showed that the investigations would focus on 4 main areas, including the allocation of a residential stand to Deputy Mayor Gift Banda, the allocation of stands to councillors since 2013, as well as the situation at Ingwewe Breweries, the council's OPEC beer manufacturing and retail subsidiary.
We have nothing to hide, and I have asked the management team through the town clerk to give them optimum cooperation in their investigation. I mean, whatever it is that they are asking for, let them get it, right? Because we have nothing to hide.
The council is expected to pay the cost of the investigation, totaling $18,350. Kasukuere has in the past suspended some councillors and officials in cities like Gweru and Harare, claiming that they violated certain provisions of the Urban Councils Act. Opposition parties have dismissed these moves as some kind of political grandstanding. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
But Central Bank Governor John Magunjga tells Studio 7's Blessing Zulu that all concerns about the introduction of the bond notes are misguided and that they are not planning to reintroduce the Zimbabwe dollar.
As you are aware, Blessing, the issue about the cash shortages in Zimbabwe is in some banks, not in all banks, in some banks, is it's attributable, as we said, to three factors. The first one is that the U.S. dollar has become very strong, and we have seen a shift from the usage of other currencies to using the U.S. dollar. So it means that we now have what you call concentration risk. We are concentrating on one currency, and that is against the spirit of a multi-currency system. So obviously our intervention should deal with the spreading of the demand from one currency to the other currencies in the multi-currency system.
So what it also means is that the government cannot print anything that is above 200 million, right?
That's exactly what I was saying. If something is begged, it means you can't bring more. In fact, you're going to bring more than that. Because if you look at the Zimbabwean exports right now, between now and December, for example, we are talking about maybe $2 billion, and that's 5% of 200 is about what, 100 million? Then the other money. This is ensure that the liquidity situation in Zimbabwe, the nostrils, are also funded. Money from the nostril will then fund this notes.
And there are some who are saying, well, what the central bank chief has done is to reintroduce the Zimbabwean dollar. What would be your response to that?
My response is very simple, is that the taste of the pudding is the eating, number one. Number two, when we did the bond coins, they said the same thing. So it's not a surprise. And therefore, and third one is that we sympathize with their thinking process. It's because they are living in the past, in history, where in the thing that boys went through the hyperinflation, and that any person who try to help them, they might not think that they want to do the similar thing. So, end of the day. So, what I'm saying is that we sympathize with them. They're living in the past.
That was Central Bank Governor John Magunjga, excuse me, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. A High Court judge has reserved judgment over moves by the National Railways of Zimbabwe to force its workers to end an ongoing strike. The NRZ approached the court seeking a show cause order, and Judge Evangelista Kabasa reserved judgment on the matter this week. 4 weeks ago, 942 NRZ workers downed their tools to force management to pay them outstanding salaries backdating to 2015. 2 weeks ago, Labour Minister Prisca Mfumira ordered the more than 4,000 striking NRZ workers to return to work pending the determination of their case. Some workers heeded the call and have since gone back to work, while others have continued with their industrial action. For details on this case, Studio 7's Jonga Kandemiri reached Mnyaradzi Gwisai, the workers' attorney.
The effect of the judgment is that the show cause order that had been done by the Minister of Labour, Ms. Mfumira, instructing the workers to go back to work, was held to be invalid. So the matter was struck off. It was held to be invalid on the basis that it was made in the name of the trade unions, and not the workers who are striking. So the law requires that it be regularized before the matter can proceed or come back to court again.
So this means that National Railways can still go back to the same court?
Yes, but only after they've regularized to make sure that the show cause order applies to the employees. But we think that this is not a matter for wasting time in the courts. You know, the railways is bleeding. The workers are suffering. We are facing a massive drought in which 4 million people are facing starvation. The railway is at the heart of the economy of this country. So we hope that the railway management and the railway board, as well as, the Minister of Transport, Dr. Joram Gumbo, and Minister of Finance, Mrs. Namaza, who are the principal shareholders of the railways on behalf of the nation, will sit down and take stock and find a solution as a matter of urgency. What's required here is for parties to sit down. The workers want to go back to work. Going to the courts, you know, is going to take such a long time and will not solve the underlying problem in this matter.
That was Munyaradzi Gwisai, an attorney representing striking NRZ workers. He was speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri from Harare. Meanwhile, International Labour Organization, or ILO, regional representatives, arrived in Zimbabwe from Pretoria on Wednesday for a meeting with the Zimbabwe Congress of Trade Unions over the NRZ issue. 2 weeks ago, ZCTU approached ILO to force the government to intervene in the NRZ impasse. ZCTU Secretary General Japhet Moyo speaks with Studio 7's Jonga Kandemiri about the meeting.
The discussion is still going ahead with the ILO. For now, we are engaging the local office, we are engaging the regional office. Someone has just traveled from the region, from Pretoria, and tomorrow we'll be giving our side of the story and what we want ILO to do to assist the suffering workers. This meeting is not between us and the government, but it's between us and the ILO representatives. So it's up to the ILO representatives as to how do they take this issue forward. Besides that, this issue already is with their head office.
What are you pressing for?
In fact, what we want it made clear is for ILO to declare or ILO to make it clear that the management at railways is infringing on the workers' rights by failing to pay those workers their salary. The second issue, we are worried that the government wants to terminate contracts for those suffering workers. And we want either to come keenly on that area and stop government from proceeding to dismiss those workers. So what we want ILO to do is to intervene in this problem.
That was ZCTU Secretary General Japhet Moyo speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri from Harare. Coming up, is ZANU-PF behind the planned introduction of bond notes in Zimbabwe? Stay tuned to find out. But first, a look at regional and international news. The musicians of the legendary rock group The Rolling Stones have told Donald Trump, the presumptive U.S. Republican presidential nominee, to stop using their songs as his campaign rallies. The rockers told Trump that the Rolling Stones have never given permission to the Trump campaign to use their songs, such as You Can't Always Get What You Want, and have requested that they cease all use immediately. And women face obstacles in the male-dominated field of computer technology, but new initiatives are teaching girls to write computer programs. One online application from a startup called VidCom is bridging the gap between young girls and technology. You're listening to Studio 7, coming to you live from the Voice of America in Washington. The Zimbabwe economy has been facing serious challenges since 2000, with the dumped bearers' checks still fresh in the minds of many local people. Some of the checks, worth trillions of dollars, became so worthless that a pile of them could hardly buy a loaf of bread. Most economists argue that that form of money fueled the country's historic inflationary figures, which eventually led to the dumping of the Zimbabwe dollar in 2009 at the inception of a unity government. Many argue that the adoption of multiple currencies by the unity government, made up of MDC formations and President Robert Mugabe's ZANU-PF party in 2009, led to the revival of the economy until 2013, when the nation held polls that was won by ZANU-PF. Critics say the economy has been on a free fall since that time, resulting in serious cash shortages that have forced the nation to propose the introduction of bond notes, which are said to be equivalent to the United States dollar. To some people, all this are machinations of the ruling party to stay in power and not resolve the cash crisis. For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached ZANU-PF leaning political commentator Gadzirai Chirumanzu and independent banking expert Ngoni Chivedze. Chirumanzu tells Studio 7's Gibbs Dube that the central bank's move has nothing to do with politics.
It's a question of one's depth of understanding how financial institutions work. Well, if a country is having some, you know, financial problems, it's obvious they will come up with the means to deal with those problems. And this is what exactly the Reserve Bank governor did. And at the end of the day, there is going to be some lie for us to move forward as a nation, solving our, you know, teething problems.
Professor Chibije, is this politics or it has nothing with politics?
It has nothing to do with the politics. This is actually a reaction to the economic quagmire that they find themselves in. And this quagmire is a reflection of a disease which is twofold. One, it's lack of goods to export. And number two, lack of the competitiveness of the country to attract FDI.
Mr. Chirumanzu, the issue of bond coins, you know, when people talk about them, they think this is the way the ZANU-PF government is trying to reintroduce the defunct Zimbabwe dollar. What is your view on that?
The people have got the right to come up with their own views. But at the end of the day, you see, as long as they've got confidence in whatever is there in their country, I don't see we are going to have problems. Remember, initially when these bond coins were introduced, you know, people resisted. But now everyone is prepared to use them and they are very comfortable in doing so. And I just hope with the introduction of bond notes, people will, at the end of the day, will appreciate them. And then we move on with our life. I think it is also a weakness of African states per se to always want to use the, you know, former colonizers notes and take them as a genuine, you know, currency as compared to their own currency. And I think this is going to take time because we are still hooked. We are still in love with foreign, you know, countries are doing instead of appreciating our own stuff.
And Professor Chibije, I think this is pure politics what Mr. Chirumanzu is talking now. He's talking about neocolonialism and, you know, the question of African countries using the American dollar, the British pound, and so forth. Does it work what he's talking about?
That's not true. Our current crisis here has been caused by the DOC deficit that we have. And we are no longer having the US dollar now that we introduced because we couldn't manage our own US dollar. Under normal circumstances, now we would receive money that we have exported through our sale of goods to other countries, and then we get some inflows or money that is coming through foreign direct investment. Now that is not happening. And that's why we have got this crisis here. Now, for people to have confidence in a currency, a lot of things are required there for people to have a confidence in a currency because money is a store of value. And whenever people have got no confidence that this money can keep our value stable, then they will shun that currency. It's not a question of colonial legacy or whatsoever. No, this is pure economy. People using their common sense to see whether their wealth will be stored in a currency. That's why they want the US dollar. Now, this bond coin, temporarily, of course, it will be useful, but as time goes on, you find out that the Reserve Bank will not be able to give to exchange this bond coin with the US dollars or rands that people would want to buy goods from other countries and then stock our supermarkets here. When that begins to happen, you find out that that bond coin will begin to depreciate in terms of the exchange rate. And then, in fact, it will then tantamount to be a Zim dollar.
Is this going to solve Zimbabwe's problems, Mr. Chirumanzu, in terms of cash shortages? And is it a long-term solution to all those kind of problems?
No, well, it is going to solve a lot of, you know, problems because at the end of the day, maybe we'll be in a position to bring this, you know, bond north. But I think the most, you know, thing we are going to reap out of this policy is that it is going to be, you know, a balancing, you know, check where those people who have the knack of importing unnecessary goods will be in a position to be questioned by the relevant authority to a question of saying, why would you want to take so much money in terms of US dollars to spend, for example, importing potato chips? I think this is going to be, you know, a good measure for the country. Yes, we don't know what the future holds for these bond coins, but I think let's cross the bridge when we are there.
Lastly, Professor Chibije, do you think this is a kind of a long-term solution to Zimbabwe's problems in terms of liquidity crunch?
This is not a long-term solution. It is quite a temporary solution at what is happening at the moment, because we are not able to export goods. We are not able to generate a U.S. dollar. And our country, because of this indigenization bill, we are not able to attract FDI. And as long as this is the case, then we will continue channeling out money out of the country. And all the U.S. dollars that we have, we'll channel them out. And once that has happened, then the bond note becomes a zim dollar.
Your last word, Mr. Churumanzu.
I would want to disagree with the professor, because remember, you know, we will still receive the U.S. dollar, because right now our tobacco is raked in at 3 million. Remember, it is not only tobacco which we export. We also do the same thing with the gold. So at the end of the day, it is going to be a balancing act between the U.S. dollar we receive through exports and also what we'll be buying.
That was Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF leaning political commentator. You also heard from Ngoni Chividze, an independent banking expert. Both spoke with Studio 7's Gibbs Dube.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
In Zimbabwe during 2015, the most important human rights problems remain the government's targeting of non-ZANU-PF parties and civil society activists for abduction, arrest, torture, abuse, and harassment. Partisan application of the rule of law by security forces and the judiciary, and restrictions on civil liberties. These are the findings of the U.S. Department of State in its recently released country report on human rights practices around the world. The report notes that Zimbabwe had many other human rights problems. Prison conditions were harsh. The government's expropriation of private property continued. Executive political influence and interference in the judiciary continued, and the government infringed on citizens' privacy rights. The government generally failed to investigate or prosecute state security or ZANU-PF supporters responsible for violence. Authorities restricted freedoms of speech, press, assembly, association, and movement. The government continued to evict citizens, invade farms, private businesses and properties, and demolish informal marketplaces and settlements. The government also arrested, detained, prosecuted, and harassed non-governmental organization members. Government corruption remained widespread, including at the local level. Violence and discrimination against women, child abuse, trafficking of men, women, and children, and discrimination against persons with disabilities, racial and ethnic minorities, lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex persons, and persons with HIV/AIDS were problems in Zimbabwe. The government there interfered with labor-related events. Zimbabwe's government took limited steps to punish security sector officials and ZANU-PF supporters who committed violations, but impunity continued to be a problem. In the arena of human rights, every government has the ability to improve, including the United States, said Secretary of State John Kerry. He noted that the contents of the 2015 report renew our commitment to promoting and protecting universal human rights, to supporting and defending civil society in its peaceful efforts to hold governments accountable, and to working with our partners to advance peace, development, human rights, and democracy.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. Today, our women's roundtable hosts, Praxedes Jeremiah and Marvelous Mtlanga Nyahuye, will be talking with listeners and experts about the impact of the introduction of bond notes in Zimbabwe, especially on women. Now, if you wish to join the show, please call us at 001-202-619-2077. That number again is 001-202-619-2077. Or you can also send us a message or number on our WhatsApp on 001-202-465-0318. That a number again, 001-202-465-0318. Before we go, a very quick recap of our top stories. Some Zimbabweans have criticized the proposals by the Reserve Bank Governor of Zimbabwe to introduce bond notes. But Reserve Bank Governor John Mangunjika has said that The notes are designed to stimulate the economy. And that's our show this evening. Thank you for tuning in. Stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntunga Milinkomo. This is Ndimyake Mwakalyelye. Good night.
Siyabonga Ndimyake ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Lichona njani mthwakazi omuhle, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 ngoNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
ngisebenzele ingwebu for 30 years, so okwenzakalayo lapha ibona abantu behlangene ukuthi bafuna imfanelo zabo selelele lapha fika sekulanda 3 weeks, so uhlupho oluvelele yilo abantu abajwanga izinto ezifaneleyo.
Abamiswa umsebenzi yenkampani ingwebu Breweries kwaBulawayo sebelamaviki amathathu belala duzane lalinkampani betshengisela phezu kokungaphiwa imali abayithenjiswayo.
Nxa sikhuleka sisebenzisa i-US dollar njalo ngendlela eli-overvalued ngayo lapha ngasiyindawo njengelihle, i-US dollar is overvalued okwenza ukuthi impahla eyenziwa kuleli lizwe idule nxa usuyikhompeya nempahla efana nayo eyenziwe emazweni anjenge-South Africa.
UZulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngokwethulwa kwemali entsha ngohulumende eyama-bond notes. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leBulawayo City uthi leli qembu kalizanga kuzovakatsha kuPremier Soccer League kodwa lizohlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamiswa umsebenzi yenkampani epheka utshwala ingwebu Breweries kwaBulawayo sebelamaviki amathathu belala duzane lalinkampani betshengisela phezu kokungahlawulwa imali abazithenjiswayo, kubika uNompumelelo Moyo.
Ingwebu yamisa umsebenzi izisebenzi ezedlula amakhulu amabili. Zonke zazithenjiswa ukuphiwa inkulungwane ezintathu zamadola 3,000. Kungakhathalekile ukuba usebenze iminyaka emingaki. Izisebenzi lezi zithi kukhanya inkampani ibingahambisi imali esikhwameni sempentsheni eselocal authority pension fund ngoba sebelomnyaka olenyanga ezintathu bengaholi. Unkosikazi Othilia Mapurazi oneminyaka engamachumi ayisithupha lanye owasebenza laye eIngwebo okwesikhathi eside ubeke ukuba uzalala egcekeni lezimota zezisebenzi aze aphiwe imali yakhe.
Ngiphuma ngo-2012 ngo-61 years, kodwa kathesi le mali angiba lasente ngayiphiwa ikampani le, so khonapha sindeke ukuthi basinike imfanelo ngoba sayisebenzile ikampani le, so siyacela siyakhala kibo ukuthi basincede basinike imfanelo zethu.
Umnumzana Londiwe Hlabangana ngomunye wabakade bethengisela lamhlanje.
Mina ngisebenzela ingwebu for 30 years, so okwenzakalayo lapha ibona abantu behlangene ukuthi bafuna imfanelo zabo selelele lapha fika sekulanda 3 weeks, so uhlupho oluvelele yilo abantu abajwanga izinto ezifaneleyo.
Umfelokazi unkosikazi Sinilo Nkomo olomkakhe owasebenza eingwebu uthi lokhe umkakhe wagubhayo akaze athole ngitsho isenti.
Thina njengathi abafelokazi sikhona lapha ngezinhliziyo ezibuhlungu kakhulu, selokhu omkethu bebesebenza nalapha njengami ubaba usebenzi be-24 years wazokufa etshayise emsebenzini kuzobela namhlanje ngiyezi ngibabefile, akula izimpeni yalapha engengayithola engishiye labantwana besesikolweni namhlanje bangabantwana abahlala emabhrijini ngoba ngihlulekile mina ngingazuzanga usizo oluvele ekhampanini babesebenzile ukuthi abantwana baqhubeke baye esikoleni. So lakhathi esisibili siyalusola usizo ukuthi ngabe ingwebu iyasizwela njengabafelokazi isinike ilungelo labomngethu.
Iziphathamandla ze-Ingwebu Brewery zona ezingathandanga ukuthathwa amanzi zithi inkampani ibhekane nodubo olukhulu lokusikela kwemali lalezo eziqhashiweyo okwamanje zihola nzima ngoba imitshina eminingi igudile njalo bayehluleka ukupheka utshwala obeleleyo. Inkampani ye-Ingwebu Brewery ngeyinye ephakathi kophenyo oluzathatha amavili amabili oluqhutshwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngokwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Usibalukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, wethule le mali izolo esithi izaphathisa ekuqedeni udubo lokusilela kwemali elizweni. Uthi izaqala ukusebenza kusikhatshana esilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemali luqale ekupheleni komnyaka ophelileyo uZulu esehluleka ukuthola imali emabhanga. Kungalesi sizathu-ke uhulumende esicabange ukudinga indlela zokuphathisa kulolo dubo. Omunye wezakhamizi zeHarare, unkosazana Kudzai Nyakujika, uthi akaboni kusebenza lokho elizweni eseliphila ngokuthenga yonke impahla kwamanye amazwe.
Ayisebenzi imali leyo, izosebenza la ekhaya, kodwa nxa sithi sifuna uye eGoli ayisebenzi. So angiboni ukuthi kuzasisiza kanjani. Ungathi sesibuyela ku-2007, that time sisasebenzisa ama-bearer check njani, ama-shops azoba angela lutho because imali leyo izosebenza la ekhaya, hayi eGoli, hayi eZambia, hayi anywhere else ayisebenzi. So ha, mbona ngana kuyenza.
Umnumzana Sifela Ninyathi yena ke uthi lokhu yisibonelo sokuba uhulumende weZANU-PF usehlulekile ukulikhokhela leli lizwe.
Indaba yakhona vele ibuhlungu kimi kakhulu ngendaba yabasikhulumayo lesi. Ngibone ngathi sebe sehluleka ukurani ilizwe lethu kahle. Sesingabantu sebephelelwe izinto abazenzayo. Mina njengamvela ngibona ukurayithi singabe senzise ibhondi, singathi ibhondi paper yini. Utshintsha igamela umngcono, akula into abayenza efela. Sebehlulekile, awusahambi kahle.
Kuthi unkosikazi Nompilo Dladla ophila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare uthi kuyamkhathaza lokho osekukhulunywa nguhulumende.
Ngoba mina engikwaziyo phela ibhondi leli phela, ungafika koBulawayo, ungadlula koBulawayo usiye South, alisasebenzi phela ibhondi. So lizabe lisebenza yini? Ngoba ibhondi ayisiyo mali phela, ayisiyo mali. Ngoba yangazithi nxa ngifuna ukuya hode emesina, angihode nebhondi.
Ekhuthaza uhulumende unkosikazi Dladla ukuthi ayiphendukise imali yelizwe kanye lokubona ukuthi iyalandelwa imithetho yelizwe, hathi lokho kukhona manje lapho bekhona abazenzela santando bephazamisa umnotho welizwe.
Uhulumende kabisa imali ayikhona ibhondi. Khona vele ilizwe lingaswelakala imali njani? Ngoba thina nxa ufuna ukuya hoda kumbe eMozambique i-US dollar iyasebenza, ungafuna ukuya hoda eBotswana i-US dollar iyasebenza. Anisoze ngachaphophela ngebhondi notini. So kuyabe sokuyangenisa umsebenzi wokutshintsha.
Limali yephepha yamabhondi notes izabuya ingama-$2, $5, $10 le-$20. Kodwa uZulu uthi ukhathazekile ngoba engelalwazi olwaneleyo ngokuthi kuzosiza ngandlela bani lokhu, esesaba ukuthi engxenye liqhinga likahulumende lalabo abalemali ukuzinothisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya udaba lwemali entsha leyo sithandekile emhlanga weStudio 7 exoxelo umnumzana Bulisani Ncube, incwethi ecubungula izenotho endawonye losomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-People First. Umhlanga usungula lingxoxo.
Kasoze asincede njengelizwe
ukuthi sithole okunye okuvela kwamanye amazwe ngoba ave esecleta khonapha eZimbabwe. Njalo engaze esecleta khonapha eZimbabwe akusela nto ongayithenga eZimbabwe ngoba into eziningi zonke zibuya nje vele sezilindele ukuthi zisetshenziswe kumbe zidliwe. Njengezimota kuyabe sekubele ukuthi hhayi uyithenge nje injalo uyikhiphe ebhokisini uhambe ngayo. Akusekho lokhana esayisitsho ukuthi uyasuke uyi-assembly uthenge amaspezi lapha lalapha within Zimbabwe kodwa konke nje sokubuya nje kuphelele. Okutsho ukuthi imali yonke nje esithe saba layo lapha eZimbabwe iyasuka iye khonapho iyethenga lezo kumbe zimota lokho kumbe okudliwayo.
Mnumzana Ncube, singahle sithi izaba ludubo le imali singakayibona.
Ngemva kokubala i-statement sonke sika-Governor we-Reserve Bank, ngazama lokuthi ngifake umqondo wami wonke kuso. Angithembi ukuthi CV ngendlela abantu ababona ngayo. Mina-ke ngiphume nezinto ezimbili khonapho. Okokuqala, u-Governor senganzelela ukuthi nxa siqhubeka sisebenzisa i-US dollar, njalo ngendlela eli-overvalued ngayo lapha asiyindawo njengelihle. I-US dollar yethu is overvalued okwenza ukuthi impahla eyenziwa kuleli lizwe idule nxa usuyikompeya nempahla efana nayo eyenziwe emazweni anjenge-South Africa, Botswana or engingathi emazweni angamakhelwane. Abe uthethe esekubonile khonokho usezama ukwenza okwakukhulunywa nguProfessor Ncube esengu-Minister of Industry ukuthi hhayi kasiyindawo kasiyeni sijoyine i-Rand Monetary Union sisebenzise i-Rand officially ukuze sanelise ukukhulisa umnotho. Uthe ekunanzelele khonokho kwase kuthiwa nzima-ke ngikubona kwami lokho ukuthi alibise ngoba amabhizinesi eZimbabwe sivele thina sekanyile esaxotha vele irandi siyimali enukayo esingafuni nakuyibona. So ukuthi uyibise kunzima unazela ukuthi uthe yena all currencies, all receipts as a foreign currency ezizangena kathesi zamakhampani they will be immediately 40% converted into rand. Yena usedinga ngokubona kwami usedinga indlela yokuthi abise irandi back kwi-economy ku-circulation elizweni xa iphenduka ibuya ku-circulation azama ukuthi ayiqonise ibe yiyo esebenza phezu kwedola. Yikho-ke nxa esebuya la ma-bonds north nana ngokubona kwami uzama ukuthi abantu ba-rejecte i-bond north but begijima besiya ngaphi besiya kurani. Ukuthi yehluleke ukusebenza kuzabe kuyikuthi kungasweleka izimpahla ezitolo njengalokhu okwakuyikho khona ngalona iminyaka lena eyadlulayo ngilapha kuzabanzi. Kodwa i-bond note kungaba le mpahla esitolo uthi ngingathatha mina i-$2 bond note yami ngihambe ngiyethenga ngayo isinkwa bayivume esitolo awuze ukuthatha inyanga ezingaki usiyaphi kuwoktoba iyabe isebenza. Abantu bangakhohlwa masinyane ukuthi kwathi uyintroduce ama-bond coin abantu babeyawala besithi izikhwangwa befuna amarandi khathesi i-R5 bayayala begijimela i-50 cents ye-bond coin ngoba babona ukuthi iyasebenza iyenza okwenza kwabo. Imali vele yona isoni ngikuthi nxani iphepha leli lithweleyo liyangithengela yini impahla engizifunayo. Yikho konke kuphela okukhona.
Ingqobe isikuye mnumzana Mhlanga, uthini ngalokho okutshiwo ngumnumzana Ncube?
Ngiyavumelana lomnumzana uNcube kodwa bese sehlukana laye ubaba uNcube ukuthi ethi i-bond ingasebenza yini. Kodwa kasinazelele kuphela ukuthi nga ama-factory alapha ayalungisa izinto zonke zitholakala lapha izinto kuyabe kulungile. Pho-ke labo abayathenga labo lezo zinto esizithengayo njengobana ngithile ukuthi ama-bond coin ayabe engasasebenzi siyawuthi kumele sibuyele ku-USA kumbe kuyo lawo amarandi. Yikho-ke kuyafanana lokuthi izinto zingaphela sibili zonke ziphele lapha emagoli labo abaziletha labo asabancedi lawo ma-bond coin ukuthi bayezithenga lapho ufale zithengiswe khona.
Umnumzana Albert Mhlanga ngosomabhizimusi njalo ngowebandla eliphikisayo ele-People First. Ubendawonye lo mnumzana Bulisani Ncube incwadi kwezenotho bebexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende usethumele iqula lokuyaphenya ukungethembeki kukhansili yakoBulawayo ekwakhiweni kwendawo yamavinkili lamabhizimusi eGodini Mall, kubika uNompumelelo Moyo.
Umeya wakoBulawayo uMnumzana Martin Moyo utshele iStudio 7 ukuba abathunywe kulolu phenyo abayisikhombisa bafike koBulawayo ngoMvulo liviki njalo sebeqalile umsebenzi.
Kuthunyelwe abantu abayisikhombisa 7 ukuthi bezephenya kumbe becwayisise nezinye izinto ekungathi kule mibuzo ngazo.
Uchaze ukuba lokwakhiwa kwevinkili leGodini Mall kuzaqhubekela phambili njalo inkampani ezakwakha imall isiseduze lokuza. Omele eleSouth Africa eZimbabwe uMnumzana Mbakama Mbete ubika ukuba ilizwe lakhe alikatholi umbiko ovela uhulumende weZimbabwe mayelana neGodini Mall njalo nenkampani iSouth Africa layo ayikababikeli ukuba bayaphenywa. Umbete uchaze ukuba ikhona imithetho yamazwe awe-SADC evikela osomabhizinisi uma bethe babhekana lenkinga efana neyeGodini Mall. Iqula lamadoda ayisithupha nomfazi oyedwa bakhangelele ukuqhuba lolu phenyo koBulawayo okwamavili amabili alandelayo njalo indleko yokuqhuba lumsebenzi yenkulungwane ezingama-20 zamadola ezadlawulwa ikhansili yakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo nguNompumelelo Moyo.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana ikakhulu kwezenotho ngesikhathi eso kulethwe imali entsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlengi bakwele Kenya sebenelise ukuhlenga abantu abathathu abasinde enkozini yokudilika kwesakhiwo ngeviki edluleyo. Abenhlanganiso yeKenya Red Cross bathi kuhlengwe owesilisa labesifazana abathathu abahanjiswe esibhedlela seNairobi. Sokutholakale amanye njalo amagama ezihlobo zeziphathamandla zikahulumende wakwele China kungwalo eziveza abantu abafihla imali kwamanye amazwe bebalekela imithelo emazweni abo. Ziyaphela eza kwamanye amazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
langlela ntwandwe
lamlela
langlela ntwandwe
lamlela
langlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla silabenhlanganiso emela ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Sile siphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Gift Siziba. Siyakwamukela kuhlelo Siziba.
Hayi, ngiyabonga. Sabonani balaleli.
Yiziphi inhlupho elihlangana lazo?
Akula magesi kulaba abafundisa ke emaphandleni. Manje impilo yakho liba nzima ke. Yikho kuye okunjalo lokhu kubangela ukuthi amatitsha asuke ke emabandleni esiyadinga ke okungathi khona kuyema emadolobheni lapho abasuke ngafundisa khona. Lokhu futhi kubangela ukuthi abatisha abaningi besuke emabandleni bethiya abantwana bengelabo abalimi besiya kuyafundisa-ke kulezi sikolo-ke ezingaso zikahulumeni okuzithiwa khona ngama-private school.
Ukusilela kwemitshina yakulezi nsuku efana lamakhompyutha labo-inthanethi kuliphazamisa njani?
kungatholakali kwemishina leyo-ke kuyawufihlela emuva abantwana ukuze sihlukanise umehluko phakathi kwabomntwana ofunde emakhaya nomntwana ofunde emadolobheni, ngoba oba konke lesiya emfundo zaphezulu-ke okuthiwa yi-university kufanele bonke bafike-ke abantwana belolwazi olufanayo, kungela kuhlukana ofunde emadolobheni nofunde emaphandleni. Njalo zananzelela ukubana-ke information eningi itholakala-ke ethingathi thina i-internet, so wenza kube lula ukubana ababalisi uma bengenelisi ukuthenga amabhuku, ngoba uhulumende ka-Robert Mugabe uhluleke kakhulu ukuthengela ababalisi amabhuku. Manje kuzaba lula-ke uma besebenzisa i-technology kuze bekwazi ukuthola lawa mabhuku-ke ku-internet. Manje kuswelakala kwalezi zinto kwenza kube nzima ukuphila kwabantwana-ke abafunda-ke emaphandleni, njalo laba abalisi kube nzima kibo ukuze benelise ukufikisa ibanga elifunakalayo ukuze abantwana bephumelele ezifundweni zabo.
Izolo umbalisi ubehlonitshwa kakhulu, ungathi lisala sona isithunzi emphakathini?
Ngicabanga ngesikhathi-ke sokubusa kuka-Ian Smith-ke ababalisi bebengababonakala bephezulu. Manje thina salwa impimpi yenkululeko ukuze-ke manje-ke ekuthatheni kwethu umbuso manje ngo-1980 uzatholakala ukubana utitshala wehliswe kakhulu yena, kodwa-ke nguye-ke oqalise umsebenzi wokulungisa umntwana ekukhuleni kwakhe aze afike esikhathi ababa abakhona ngudokotela abangushayeli wendiza mthina. Manje-ke ngilokuzekeliso okuhle kakhulu, ngoba-ke uhulumente waleli lizwe leli laseZimbabwe uComrade Robert Gabriel Mugabe wavela-ke wababalisini waba ngumbalisi yena ngokwakhe. Manje-ke lezo zinto uyazazi, yizinto azibona ihlupheke ehlangana lababalisi. Manje kube buhlungu kakhulu kubabalisi banamhlanje abasebenza kakhulu ukuthi abantwana bebe yilokhu abayikhokhona kusasana namhlanje, kodwa bona benganakekelwa ilizwe, ngoba uzakhangela ukuthi ilizwe imali yebo ikhona, ngoba njengamanje silahlekelweke yi-15 billion, imali eningi kakhulu. So esikuswelayo kakhulu ingathi thina njengabamelela amatishala bethi yi-political will, inhliziyo evumayo kulaba-ke abamele amatitsha ekuhulumente ukuze banakekele inhlala kahle yamatitsha, ngoba kuyibo abalungisa-ke abantwana ukuze bekwazi ukuthola imfundo, yona kuyiyo imfundo yenza isizwe sithuthukele.
Bakhona abathi ababalisi bemabandleni kumele bahole imali edlula eyababalisi bemadolobheni, uthini ngalumbono?
Sifuna uhulumende afake ukuthiwa yi-non-monetary incentive kulaba batishala afundisa-ke emaphandleni, ukwenzela ukuthi-ke labo bebekwazi ukwenelisa ukuwenza izinto umsebenzi wabo ngendlela epheleleyo, ngoba bethole-ke intshukuntshela-ke ngenxa yokunakekela kwabo nguhulumende waseZimbabwe. Uhulumende kufanele anakekele-ke abafundi kanye-ke lamatitshala ukuze ihlala kahle yabo ilunge nokulungisa ilizwe siya phambili.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba, siyabonga. Belilalele uhlelo lwezemabhandleni sixoxale siphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Gift Siziba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
Namle
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 Lamshweshwe
Namle Lanampawafuwe.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi iqembu lakhe kalizanga zovakatsha kusigaba sePremier Soccer League, kodwa lizehlala. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City lemiklomelo emithathu ngemva kokudlala imidlalo emine kusigaba sePSL. Lokhu kutsho ukuba lilahlekelwe yimiklomelo eyi-9, kodwa umqeqeshi walo uPhilani Bifi Ncube uthi yena lesi simo kasiyethusi okokuthi iqembu lakhe selingavalelwa kulawa zagunyulwa ekupheleni kwesizini.
We still believe Sisayakha iqembu lethu. Injongo yethu yokuqeda isizini siku number 10 nje. Sidinga isikhathi kuphela ukuthi silungisise lokho. Kukhona lapho okumele silungisise khona. Kodwa hayi khona kuyathembisa.
Umbono kaNcube usekelwe ngukapteni weqembu leBulawayo City uXolisani Moyo, yena othi kumele abadlali baleli qembu badonse kanye kanye. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leBulawayo City libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Haumine, kwathi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyange leTsholotsho. Emdlalweni wesithathu libe ngutshikilo bhanqa lele ZPC Kariba 1-1, kwaba ngesifanayo futhi kowesine lapho elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leHighlanders. Ngomgqibelo abafana bakamasipala bazadibana leqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Chicken Inn enkundleni yeLuveve. Kusenjalo inkokheli yeqembu ye-Chicken Inn yethule umbiko isazisa ngokuthiya umsebenzi komqeqeshi waleli qembu Joey Antipas, yena useza kuyasebenzela iqembu leyamaZulu kwele-South Africa. Umbiko lo othunyelwe intatha yezindaba zemidlalo uthi u-Antipas uza kuma ukusebenza kuqembu le-Chicken Inn ekupheleni kwenyanga kaNhlangula, njalo uhamba lomsekeli wakhe uPrince Madore. Bobabili laba badlale indima enkulu yokuphakamiseni inkezo ye-PSL okwenziwe liqembu le-Chicken Inn nyakenye. Ikanti imisebenzi yabo ibonakale ngesikhathi iqembu leli liphatheka kumncintiswano wokudinga intshanjo zezwekazi lase-Afrika, lapho elijakadise khona iqembu leMamelodi Sundowns ele-South Africa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Brenda Fassi ugqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje ngengoma emnandi uthi ubani ozokufa. Ntwakazi wanelokwa lanhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo ngilichiya kuhlelo lwe live talk lilanje.